Zimbabwe.
Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, February the 10th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at preparations for general elections later this year and calls for peace made today at the Heroes Acre by Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa. Nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dzichaitwa gore rino uye kurudziro rierunyararo panguva yesarudzo yaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi kumarinda eHeroes Acre. Addressing mourners at the Heroes Acre in Harare today, President Emmerson Mnangagwa made the call for peace as the country prepares for this year's general elections. Speaking during the burial of the late General Walter Kananga, the president said Zimbabwe must be allowed to hold elections without external interference. The
friends, we gather yet again on a sad note to inter the remains of a decorated senior officer of the Zimbabwe Defense Forces, a true veteran of the liberation struggle, one of the brave pioneering fighters who ignited a decisive phase of our armed struggle for independence, Brigadier General retired Marcus Walter Kananga, whose Shurenga name was Comrade Charles Nyoro. He passed on the 2nd of February 2023 at his Stockwell farm in Vuli. On behalf of the Revolutionary Party ZANU-PF, the government, the people of Zimbabwe, my family, and indeed on my own behalf, I wish to extend my heartfelt condolences to the bereaved Kananga family for this sad loss. As we mourn together with you, I urge you to find consolation in that this is our loss together. We are laid to rest a gallant son of the soil who sacrificed his all for the good of our dear nation, Zimbabwe. Find solace in his heroic acts, the standard that he set, and the lessons he bequeathed to us all as a gallant freedom fighter, a father, an uncle, and a brother. May the sacrifices he made for his country continue to inspire us in the present national development effort. My dear fellow mourners, the late Nash Kairo was born on 6th January, December 1950.
The opposition, however, says a call for peace is good but needs to be followed up by action to avoid bloodshed in the run-up to election, as has been the norm in the past. Interim Deputy Secretary for Elections for the opposition, Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaks to Studio 7's Chris Gande on her party's preparedness for the election.
Isimo sivi ngasikhangela ngasiqathanisa lalapha esivela khona ku-2018 komnyaka 2018 khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapholisa afiyalisa ngasi lapho sihlangana khona abantu bavotshwa njengalokho okwenzakale ebuliri lokunsukana lezi eziphelile. So sibona ukuthi lapho siyakhona kunzima kakhulu and njalo sikhangela ukuthi intate sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho besisithi izaguqulwa. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokhu kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela even ama-by-elections lapho esavela khona kulama-MPs ethu honorable Tofa abachayayo labo mama labo baba abachayayo ngale ubumatopo kubegogo egabuyuni labensiza. So sibona ukuthi into zangikhona zilokhu eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njengoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani. So yikho sibona esizama khona ukukhulumisana lezanu PF lamanye amabandla lezekhi or even lamanye amazwe kubo SADC ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe ukhetho uhanjiswe kuhle kungabi lokukhonona kusasa ukuthi kulobuqilibezelo.
Ye, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho okuthiwa ngama-electoral reforms, imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi. Yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi isikusayi MDC laphana kulogwalo othwa iPrize Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe eyabhala ama principles awe ama electoral reforms azanywa ukukhulumisa ukufakwa eParliament ukuthi discusswe njalo. Thina sithe CCC njalo sike simsukane iziphelile ngo September last year sabhala ugwalo lithi prepare.
That was Interim Deputy Secretary for Elections for the Opposition Citizens Coalition for Change, Ellen Shiriedenga, speaking with Studio 7's Chris Gande. Let's now take a short break, and please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. We are now joined by our Skype guest, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, and Mr. Xavier Zavare of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Thank you.
I will start off with Mr. Zavare of ZANU-PF. We were hearing there the Citizens Coalition for Change talking about their preparedness for the general elections and some crying foul that there is likely to be violence and saying that ZANU-PF are the ones that normally perpetrate violence during runner-up to elections. What's your view?
Well, what we have is our president and the first secretary of ZANU-PF, President Emmerson Ndambudzo Mnangagwa, the highest office there is in our country, calling for a peaceful election. He did the same in 2018, and by and large, we pretty much had a peaceful election in 2018. And he is doing the same call all the leadership in ZANU-PF are under that instruction, under that guidance, to call for a peaceful election. There is absolutely no reason why we should fight each other as Zimbabweans. If we are to have a contestation, let it be a contestation of ideas of how to develop our country, how to take our country forward. And that is the call from ZANU-PF. That is the call from our leader, our commander-in-chief, our president of the Republic of Zimbabwe, being the first secretary of ZANU-PF as well, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa.
Thank you there, Mr. Zavare. Let's now turn to Mr. Tawanda Jokora. Is a call enough as the opposition? What do you say?
Well, Mr. Mnangagwa is the same man who said Ndebele people should be crushed like lice. He's the same person who unleashed the army on August 1 in 2018. He's the same person who said the opposition should be chased away from Zimbabwe. And now he's the one who's saying there should be peace. You know, whatever he says should be seen on the ground. We have seen a lot of violence in Gokwe, in Matabeleland. People are being killed. People are being beaten up. ZANU-PF has literally declared war on the citizens of Zimbabwe. We want to see that transforming into a peaceful, run up to the elections. Because as it is now, you have seen what happened in Budiriro, where we're trying to have a private meeting, Honorable Chibaya, Honorable Machingauta, Councillor Mukwada, and 20 others, including 80-year-old men, were rounded up and thrown into jail just for congregating, just for having a meeting at their own household. So you can see here that the talk is cheap with Mr. Mnangagwa. He talks about something, he indicates right, and he turns left. That's not what we want to see, and we want to call upon the world to be in Zimbabwe before the elections. The monitors should not come a day before elections or 2 days before elections. They should be in Zimbabwe 5 months before elections so that they see if the opposition and Zimbabweans are being given their right to support a political party of their choice.
Mm-hmm. Todzoka kwamuri vazavareve ZANU-PF muri kunzwa zviri kutaurwa navajokora vari kuti uku kutaura chete manyautsa mukanwa asi zvinozowanikwa zvichiitika panotanga sarudzo zvakasiyana munotii?
Chinonyanyoitika ndechekuti pane zvinhu zvakawanda zvinobvisa credibility yevanhu. A few weeks ago vaichema nezeki. Hazvizi zvinhu zvinyowani izvi kunzwa zvichibuda mumukanwa mevanhu veopposition. In any case, vanenge vachiita play to the gallery. Nofunga mangonzwa, noise yake ndeyekuitira ma Western capitals and ma Western monitors. Though vanoitira ma exaggerations of what will be going on the ground. Dambudziko revanhu CC, MDC, opposition, whatever they call themselves. Nderekuti hutungamiri chaiwo hwenyika havahukwanisi. Hutungamiri hwebato chairo ravo ravari irori riri disorganized with their factionalism dzavari kurwana chamisana nabiti. Vari kukundikana kuchengetedza, kuunza mvura, zvinhu zviri basic mumaguta. Vari kukundikana kuita izvozvo. Vakundikana kuita izvozvo vanoziva kuti momo povho zhinji yeZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, runozviona nekuzviziva, harudi kuvavhotera. ZANU-PF inovhoterwa nekuti ine gwara rairinofamba naro remusangano uye rine zvido zvevanhu pamwoyo. Pazvinhu zvese zvatinoita, mapolicies edu ese atinoita, tinenge tichitungamidza vanhu nekuti Zimbabwe vanhu. Emotive speeches, exaggerations dzinozoitwa nevanhu opposition dzekutsvaka mari dzakarehwa navamugabe kare kunzi no these people nokuti vanorarama nemadonors, they will say anything. Unfortunately, they say so to tarnish the image of our country, to tarnish us Zimbabweans, to tarnish us citizens of the country, vachiitira to line their own pockets. It's shameful. It should be an embarrassing to any sensible Zimbabwean kuti anga achiva muposition yakadaro. President wenyika ari kudeedzera. Tese ngatinzwei zviri kudeedzerwa naPresident wenyika. Kana tisingateerere President wenyika achitaura, tozotereerani. Kana zvanzi nemukuru wenyika musarwe, musarovane, ngativei peaceful elections. Let's all strive to do that. Kwete kutsvaga kunhongwa nekuti muri kutya kudyiwa maelections. amagara muchizenyu kuti munodyiwa nekuti hamuna chamunacho in terms of donzo renyika in terms of kuti tinofamba sei nyika inotungamirwa sei zvinhu zvinogadziriswa sei munyika ndodambudziko revanhu veopposition irori.
Aiwa, tinotenda chaizvo kubva kuna vaZavier Zavare veZANU PF. Ndiri kuona kuti vatawanda dzokora. Aiwa, vari kutovaviwa kutini ndakuda kupindawo. Also, we are going to be calling on our callers who are the stakeholders of this show. We're going to be reaching out to you. Thank you for giving us your number on Facebook. We did take down the numbers and we'll be calling you. Kuna vadzokora, pindirai tinzwe. Hanzi, muri kuita jema newadza. Munhu sezvamunoita pese panoitwa sarudzo. Munoti.
Handizive kuti zvavari kutaura vari kuzviwana kupi. Vanotaura zveko vasina kuswera. MutripleC hamuna makakatanwa, hakuna chakaitwa chiri kuitika. Tiri kufara, vana veZimbabwe vari kufara, macitizens ari kufara nezviri kuitika, uye basa riri kufamba.
Vanofara nekuchaya mvura nekusatorwa kwemabhiki.
Kushandwa, hakuna zvekutaura. Aiwa, mirai ndipedze kutaura. Vari kushanda vanhu mumaruzevha omo. ZANU PF haisi kuziva kuti tapinda nepasi kwese kumaruzevha tapararira iyelo yega yega. We are excited about what we are doing in our with our preparations for elections. Saka zvavari kutaura izvozvo kune makakatanwa kuTripleC handizive kuti vari kuzviwana kupi. Isusu tiri kufara, vatungamiriri vedu vari kufara, uye tiri kutarisira kuti tichazvambaradza ZANU PF zvisina mukara akamboona kumataundi nekumaruzevha kwacho ikoko kwavanonyepera kuti vane support. TripleC yazara kwese kwese.
Mr. Zavara, I could see there you were itching to respond to Mr. Jokora. We're going to have both of you guys, you know, bunting it out. Let's start with you, Mr. Zavara. You were saying something. Please tell us, what were you saying exactly?
No, hapana chakaipa, munhu wese anozvipembedza. I remember years ago, mumwe mukuru achitaura kuti everyone has got the most beautiful wife at home. Saka unofanira kuti upembedzewe kwako. But zvakazoipa kana ukanga uchizvinyepera. Dambudziko rokuzvinyepera nderekuti panozobuda maresults. Mwana wese kana achienda kuchikoro uchingoti wangu anogona, wangu anogona, uchitaura nepavanhu kuti wangu anogona. Usingatore time yekumudzidzisa, usingatore time yekumubatsira kuti anyatsokupasa. Panobuda maresults unovenga maticha. Unotanga kuti hanzi mataka maticha akazobirira, maticha vakazodaiso nekuita sei. Ndozvatiri kungodzoka zviri kutaurwa nevanhu veTripleC izvo. Vari kuzviti they are making headways, they are doing this. Chokwadi chaicho ndechekuti kuma ukapinda muHarare kuchinaya, drainage system iri pathetic, iri poor on their watch. Ukapinda mumaguta ose, whether muBulawayo whether ndekwaMutare, marara haasi kutakurwa, it's on their watch. Ukapinda kupi nekupi kwaunopinda, kana muri mumadhorobha mavari kuti ndo mavari kutungamira, mune a lot of pathetic. Even zvinhu zvavari responsible for zviri very very simple zvekungosupervisa chete, vakundikana kuita zvese izvozvo izvo. Asi vanoti vanoda kutonga nyika ipi? Ukapinda kwese kunotungamirwa neZANU PF, kana vari varimi unoona vari kufara, nekuti as ZANU PF we promise to support them and we go on to support them. Kana saka tinoita hatizi vanhu vekungotaura chete sezvinoitwa neTripleC. Ayo, we deliver and our voters vanozviziva. Even vanga varasika vemumadhorobha vakambenge vabhaizwa vabirirwa mazuva atsvangirai, vaakuzviona kuti aiwa apa chichiri papapa, hapana zviripo inyanga dzazizi. Vanhu yeCC vari kutitambisira nguva. Ndosaka muri kuona madefections evanhu vari kudzoka kuZANU PF akawanda zvekuwanda zvezvo, vachibva kuMDC, vachibva kuCC, vachibva kuthese funny funny oppositions dzinongoita fragment from MDC.
Batai makadaro, batai makadaro, timbotora kola. Hello kola, makadii?
Tirinani, makadii teke mavelas.
Aiwa, tiri wadi, taurai tinzwe, kana muda kutaura stare nyu motaura ufungwa dzenyu nekwamuri.
Aiwa, chukutana nuti, nipenda teke mavelas, nukundi tinza mchurungwa, zitela nukundi babaruru, nipa zibawu.
Babaruru, taurai tinzwe, murukunzwa iri mudandaro.
Ya, ndruku inzairi mdandaro, ndruku na kibasa. Mbuna waru mawavira wa TripleC newe ZANU PF waru kukwesha na pati. Mwona zmetika hapa ZANU PF, mugarro wao, watunga miri wao wanekatika kekutawa raiso. Zoso kuti shiriku vaira na hao we ZANU PF kutuka president. Waru kutawa ratu peace, peace, peace. kana uchitaura kuti peace peace tinotarisa kuti zvii zvauri kuita zvikuratidza kuti uri kukwenenzvera kuti munyika muve nerunyararo zvinhu zvinongoonekwa every time maita ezanupf tikuvaona vari kumhanya vari mumakombi achifamba achichetedzana padhuze vachitambidzana mbanje vachitambidzana ivo vanonzi maguka amakafera dombo reri vachitambidzana vachisedzera zita remutungamiriri wenyika mukuru wavo asi munyika ivo mukuru wacho wenyika ari kuti peace peace saka kana vaputa zvinhu izvo zviya zviya vanonoita sei handiti ndo mhirishonga yacho here iwe
Muvhunzo uyo tinogona munogona kuvhunza magest edu mungada kuvhunza vatinavo here vezanup f pindurai tinzwe vabvunzei muvhunzo vazaaoda
kuvabvunza ngavadavire ipapo kuti ndo runyararo rwacho here guru kudeedzerwa nemukuru wavo kuti toda runyararo asi tichiona vana vemusangano wezanup f iyoyo vachimhanya mukati meguta guru rino vari mumapombi vachivasetedza padhuze napadhuze vachisumudza mbanje nechii nechii vachitambidzana vakapfeka maregare emusangano wavo vachiratidza kuti ndokutongwa kwenyika nevene vayo saka ndiyo pisi yacho here vari kuendepi kwavari kusvuta zvinhu izvozvo pamusoro pazvo tine mavhidhiyo echemberi dzedu dzatakaona dzichirohwa kwamurehwa hapana munhu akasungwa asi vanhu vacho vaitovarova vachitaura zvinhu zvekuti munoidirei triplecee muchitadza kuna zano inokupai chii vanhu vaitoita izvozvo vaitoroera vanhu kuti ndavade zano of wichi vanhu nzara iri kuonekwa mbeu vanhu havana saka iyo zanupiefu yacho yavaitirei vanhu kwemakore ese yayo yavangazosvika kuti chembere nharaudzi dzisapote basho richangozvarwa here triplecee uye ingava mhosva here yekuti nechiditi vanonovarova
aiwa tinotenda kola thank you baba ruru hove vari kuzimbabwe uko vazavarema muri kunzwa kola dai raitinzwi
our president our first secretary has made a call kana kuri chinhu chatiinacho muzanup f idiscipline kana mutungamiri wedu akange atiudza kuti itai zvakati itai nezvakati ndo zvatinotevedzera kuita chatinoziva isusu ndechekuti izvo nekuda kwekuti cc inoziva zvinodiwa neavo vanoifanda mawesterners anova ndivo anovabatsira kuita mastrategy eelections tinozviziva isusu kuti ndo vanounganidza vanhu vachivapfekedza regalia yedu nekuti regalia yedu yagara inopiwa vanhu freely all the time izvozvo izvo tine enough intelligence yekuzviziva kuti ndo zvavari kuita and it's unfortunate if you'd have noticed kuti pese panouya nyaya dzekunzi paitwa abduct someone pazorohwa vakati vakati it's not a coincidence kuti izvozvo zvinoitika whenever tasvika period ino yemuna January February panenge paakuti EU and the United States in particular vaakuita review masanctions maeconomic sanctions that they placed on the country oro panenge pachiitika an international meeting ingava United Nations General Assembly ingava World Economic Forum vanoti Davos all those things when they are happening oro pari kuuya vanhu vecommonwealth vari kuya kuzoita review oro veimf that's when we see these stage managed things happening but ndizvo zvinenge zvaitika asi chatinofanira kupa mubvunzo wavo vari kutaura kuti vanhu vangavhoterei zanup f zanup f ichipinda mupower muna 1980 zanup f taiva neyunivhesiti imwa chete which used to be a subsidiary anyway yelondon university ichizoitwa 10 into rhodesia university iri 1 munyika yese yezimbabwe asi iko zvine you can count more than 15 universities dzaakuendwa nevana vedu zvese zvakaitwa on the watch yezanup f the same nemaprimary schools the same nemasecondary schools the same nemaclinic akavakwa vazvipatara zvinoendwa nevanhu iko zvinoizvi zvakavakwa zvose on zanup f watch vanhu vaifamba ma15-20 kilometers kuenda kutsvaga kuti chipatara chiri kupi but zanup f made sure kuti tavaka zvese izvozvo rural electrification
yatimombobatsa ipapo mombobatsa ipapo vazavari batsai ipapo tina kola will come back to you yes kola we understand we have a kola in south africa hello kola
makadii
tiri wadi tiri kutaura nanuko
ndinotaurawona anonzi murwisi ari paeastern cape
taurai tinzwe mongoti gagaga nhasi pane vazhinji vada kupinda muchirongo avhunzai tinzwe kana kukomenta
vazavare avo ngavaitenge munhu mukuru zavaregedze kuda kungosapota pati yavo nepanhu pasiripo vachinongedzera vanhu vetriplec mapurisa anenge aripi vanhu vetriplec pavanopuhwa nhumbi dzezanupf vachienda kunoita mhirizhonga mapurisa akambobata here vanhu vevanhu ivavo vakapfeka nhumbi dzezanupf vakavapfunzwa kuti imi vatumwa nani sekutanga kechipiri inini ndinobva kumhondorongezi kunobva kwaitongwa nabright matonga kwakutongwa nagava kana vachiti zanupf ine chainoita ikoko ngavandiudze any one development yavakaita from mamina growth point up to kunana manyoni zvichienda zvakadaro kuti ndeip any development one yavakatiitira vanhu vezanupf since 1980 ngavatitaure one end development yavakatiitira kana tikwatsa ndipindura ngavatipindure
aiwa batai makadaro tichati tuvape mubvunzo wenyu asi tombopa mukana kune vecitizens coalition for change vatawanda gojokora manzwa zvanga zviri kutaurwa navazavare vanga vari kuti imi munowanzochema-chema kana sarudzo dzaakusvika kuitira kuti muonekwe nehama dzenyu dzekumadokera munoti
aiwa nhasi vaita zvakanaka vareurura mavanzwa vachitaura kuti vamunangago vakatiudza kuti itai zvakati tinoita vamunangaga vakataura kuti vanhu ngavarohwe muri kuona vanhu vari kuzvambaradzwa vari kurohwa kwese kwese vamunangaga vakataura kuti madhokuta ngaarohwe mukaona madhokuta akarohwa namuombei vakaabdakta baba
nyararaitaura
angatisingataure iye we respect each other respect each other please
And the part of respect is you should not tell lies.
We can't have a discussion like this.
Where and when? You've got to cite where and when President
Mnangagwa said that. This is a ZANU-PF way of doing things. I don't subscribe to that. That's not the way.
You're subscribing to lies. You're subscribing to misleading listeners. You're subscribing to audience.
Gentlemen, let me come in.
You are insulting the President of the Republic.
Gentlemen.
You are lying lies. You're telling lies. When did President... That is my simple question.
Gentlemen, please hold on.
Where did President Emmerson Mnangagwa say what you said?
Gentlemen, let's give each other a chance.
Where did President Emmerson Mnangagwa say what you said?
Mr. Zavare, please hold on. And Mr. Jokora, can you hold on? Let me just hear, what is your bone of contention, Mr. Zavare? Then Mr. Jokora, you can answer.
My bone of contention, Degudi, has to give us the reference where President Emmerson Dambudzo Mnangagwa instructed us as ZANU-PF cadres kuti tinorova madhokuta.
Okay, please, can you now give him a chance?
President Mnangagwa, vapa ivo.
Okay, Mr. Zavare.
No, you cannot tell me to shut up. Who are you?
Hold on, gentlemen. Let's respect each other.
Is that civil to tell me to shut up?
Varume.
Who are you?
Hold on, gentlemen. Hold on, gentlemen. Let's respect each other.
No, you can't tell me to shut up.
Yes, Mr. Jokora. No. I'm going to also... Please hold on.
Call him to order. He can't tell me to shut up.
Please. Both gentlemen, okay, I'm calling both of you gentlemen to order. For now, please, I'm going to be reading some of the comments.
He has to retract his shut up to me.
Please, just hold on, Mr. Zavare. Mr. Jokora, can you... Please hold on, Mr. Zavare. We need some order here. Mr. Jokora, yes. The bone of contention from Mr. Zavare of ZANU-PF.
No, before we go to the bone of contention.
Please hold on.
I apologize for calling me shut up.
Okay, please hold on. Please hold on. Mr. Jokora, the bone of contention from Mr. Zavare is that you are not factually correct. Please go ahead and just...
Right.
Unfortunately, gentlemen, we're running out of time.
It's on records. It's on record. Mr.
Which record?
Saying,
which record? When?
The way.
My question is where.
Okay, since we can't. Okay, gentlemen, hold on, hold on. We cannot seem to agree on when this was said, and you know, Mr. Zavari. Also, let's respect the our people that are listening. I'm gonna have to cut both of you. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Nhlanganya. We are in Washington, saying please have a very good weekend. We will continue with this conversation on Monday with both Mr. Zavari and Mr. Jokora to just carry on, so we can give them a chance to give us their views. Thank you to also our followers and our listeners.